Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, August 23rd, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about the abduction of people by suspected state security agents in Zimbabwe.
To join our discussion, you can phone us directly right now at 001-202-6192-077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also get us on the internet at www.voazimbabwe.com. For Shona, you can visit www.voashona.com and for Ndebele, www.voandebele.com right now.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about alleged state brutality on opponents of the Zimbabwean government.
Several opponents of the government and civil society leaders have been abducted by suspected state security agents in the last few weeks. After the MDC, led by Nelson Chamisa, informed police that the party is planning to stage a public protest over the deteriorating economic situation in the country.
Some of the people who have been abducted by and beaten up by suspected state security agents include Mr. Tatenda Mombiarara, the leader of the activist group Citizens Manifesto, political activist Blessing Kunotonga, Masiza Ndlovu, and others. On Wednesday, comedian Samantha Kureya, affectionately known as Gonyet, was also abducted, beaten up, forced to drink sewer water, and left naked in the open in Harare.
Several nations, including the United States, Britain, Canada, Australia, France, Germany, Greece, and the Netherlands, Romania, and Sweden, have expressed concern over human rights violations in Zimbabwe being allegedly perpetrated by the government of President Emmerson Mnangagwa.
Journalist Leopold Munende, some leaders of the Zimbabwe Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, Amos Chibaya of the MTC, and several other people have also been locked up.
And abductions have been prevalent in Zimbabwe, where political activists were abducted without trace during the Gukrahundi era in the 1980s. In the 1990s, political opponents that were abducted include Patrick Nebanyana and Paul Chizuze. In 2015, Itai Dzamara was abducted by suspected state security agents. He was last seen in Glenview being forced into a vehicle without registration plates, and he remains missing to this date.
Yes, ulwandaba lingalithola njani lapho likhona endaweni zonke ke ezomhlaba ezijeneyo lapha ke sichova lo mavela se Live Talk. Lapha sikhuluma khona ngokunengi okwenzakala kule Zimbabwe. Lapha sikhuluma kakhulu ngokubanjwa kwabantu abangazani bathunjwa ngabantu abadlelana lohulumende weZimbabwe. So ke lapha ke kuyachatshangwa ukuthi yibo labo ngoba uhulumende uyaphika esithi hayi ayisikho konoko. Xa sikhangele sibili kusukela kudala ngo-1980 kwakuthunjwa abantu abaningi okumangalisayo ikakhulu ababekubandla leZaphu, siyakwazi ukuthi kwakuyisikhathi seGukrahundi abaningi bangkhona abathunjwayo. Lokho kubuze kube lamhlanje ngaphasa ke bubonakale. So sikhangela ke okusanda ukwenzakala khona manje, siyabona ukuthi kulabanye abadlelana lamabandla aphikisayo asebe abathunjwe ngabantu abacatshangelwa ukuthi badlelana lohulumende. Kuzobuya ke umnumzana Leopold Munende, yena oyintathela izindaba ubotshwe lamhlanje, labanye ke abakhokhela i-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe kanye lo-Amos Chibaya oye-MTC. So nxa sisikhangele khonapho lina likubona njani ukuthunjwa kwabantu yilaba acatshangelwa ukuthi badlelana lohulumende? Ye, kunganokunjalo mavelas.
Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu, nhasi tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika panyaya yekupambwa kuri kuitwa vanhu uyezve nekushungurudzwa nekusungwa kuri kuita vanhu. Nhasi tanzwa isu kuti sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nhengo dzaro vawanikwa ivo vachisungwa apo vanga vari kuratidzira pamberi pehofisi yegurukota rezvemari Vantuli Ncube. Taona zvakare nezuro takanzwa zvakare kuti uyo anoita zvemitambo Samantha Kureya anozikanwa nezita rekuti Gonyet akawanikwa achipambwa uyezve akawanikwa iye achishungurudzwa pari zvino ari vari muchipatara asi izvi zviri kuramba zvichienderera mberi munyika uyezve zviri kufungidzirwa kuti nhengo dzehurumende kana kuti vamwewo vanoshanda imomo muhurumende ndo vamwe vari kuita mabasa aya uyezve taona nyika dzakadai seBritain, Netherlands nedzimwewo dzichishora mabasa aya vachiti ivo kodzero dzevanhu dzemunyika hadzifanire kunge dzichityorwa regai timbonzwa kune avo vanga vari pachiitiko chanhasi taona veRural Teachers Union vachitaura ivo zvaitika kuti zvafamba sei kuzoona vachitorwa uyezve vachiiswa murusungwa
Rongo wakarongwa pamusoro pekuti madzidzisi vose vekumaruwa kana vemumadhorobha vari kunyunyuta pamusoro pemihoro yavari kupiwa vari kuva kuti mihoro yavo haichapiwa saka takaronga kuti zuva roga roga repeyidhei rigova zuva ratichachema muhoro wedu usatikwani chauno usatenge kana chimwe chete zvacho chekuti tikwanise kurarama nhasi ranga riri zuva redu rekutanga kunoratidzira tiri pamaofisa ava mutori mumwe vanove gwere gurukota rezvemari munyika ino vanovo vakaunza zvirango izvo zvokugadzisa vanoti mamiro enyika kuvaka nyika yavo isingasanganisire vashandi vehurumende kusanganisira kunyanyisisa varayiridzi vemuno muzimbabwe vanhu tichangosvika pamaofisi egurukota rezvemari vanhu vachangotanga kuti vasati vatokwanisa kuenda kunosiya gwaro renyunyuto dzavo ndobabva vasvika ava mapurisa asi kubva vatanga kusvika vabata vasina chavati vaita tichingofamba vanhu ropangosvika vangoitwa zvekumbunyikidzwa pasina kupiwa mukana wekuti vatsananguri kana pasina chavati vaita vanhu vanga chiri kutongosvika vachiungana
izvi zvinokanganisa kutapwa kwenhau hurumende iripo kuti itsigire basa revatapi venhau uyezve kuchengetedza utano hwavo nebasa ravo pavanenge vachiita basa iri taona kwenguva yakareba kuti mapurisa anenge ari kutora mutemo achiisa maoko kuburikidza nekumbunyikidza vatapi venhau pavanoita basa ravo mavhiki maviri apfuura tatine imwe zvakare nhaurwa yakadai izvi zvinoratidza kuti nyika yedu iri kuremerwa nekubva muutapwa hwakare ichiedza kuti igadzire rakajeka ramangwana semisa Zimbabwe tinoti izvi hazvikurudzirwi hurumende yedu ngaitsigire bumbiro riri
aiwa apo tiri kunzwa isu zvanga zviri kuitika pamusoro pekusungwa kwaitwa nhasi vatingativo nhengo dzeatus uye zvakare nemumwe mutapi wenhau anga ari kutora mifananidzo paitika chiitiko ichi saka tanzwa sangano remisa richishora zvikuru zvaitika izvi uyezve tichange tiri kuenderera mberi tichikurukura nemi nenyanzvi tichionawo zvakare zvimwe zvanga zviri kuitika iro vhiki rino saka kana muchinge muchibva kupinda muchirongwa pano pafacebook page yedu yevoa shona munoziva zvokuita ibvai madzvanya pakanzi share kuitira kuti netakawanda uyezve kune avo vanoda kufonerwa nyorai nhamba dzenyu makaisa zvakare macode number enyu kuti zvitiitire nyore pakufona
I think we've got a video of Mr. Tatenda Mumbiarara the leader of the activist group Citizens Manifesto let's hear what he is saying about his abduction
varume vashanu mumwe chete akasara nemotikari vana vacho vakauya vakapakata futi mbamangu mushure mekunge rara vakasikomutsa mukadzi wangu vamutsa mukadzi wangu chekutanga vakandibvunza kuti ndizviidentify ndikavaidentify vachindibvunza vakati iwewe ndiwe tichapese nomunomufakosika mufakosi maita mbiri yekuorganiza zvinhu chii chamuri mupiwa nachamisa ndikati munorevei zvikanzi hausi kuda kutaura ndisati ndadaro andanga mumotokari pana anga ari mumotokari vakabuda abvaanefuti bvaandidiregeaanaimota vauya vanditora panga paine extrail yered yanga isina number plate kumashure yakamira pagedhi pangu vakapakata futi what they did to me one akabata futi aindisandudzira ikuti ninja riri panapa aindisandudza nefuti pinda motokari ndobva ndapinda motokari the three of them vakagara neri kumashure the fourth one akagara kwanga kuenda driver immediately papa vakandibva vanipa command zvikanzi dzikisa musoro wako pasi ndichinodzikisa kuti aina vandarohwa nejira kati since it was that time motokari but raioneka kagreen color jira iroro
That is Mr. Tatenda Mumbiarara of Citizens Manifesto. He was allegedly abducted by state security agents. So siyabona ke konapo ke bekuru Tatenda Mumbiarara oti ke watu njwa ngabantu ababonayo kodwa ke laqiniso lokuthi ngobani. So lokhu ke kwenzakala ilizwe lonke abantu bathunjwa kuhlala kunjalo. Ugonyeti sikhuluma kunje yena lo oyicomedian bamnatisela manje angcolo omangalisayo. So ke ngazani into lezi yamangalisa. So we've got another person by the name Masiza Ndlovu in Bulawayo. He was allegedly abducted as well by state security agents. Let's hear what he says about this issue.
Ngizolami uMasiza Ndlovu. Secretary for Elections in Bulawayo province. Izolo around past 10 eCountry Park lapho ngihlala khona. Uthusha amadoda ngabona abefika 10 afika akhabisa ibhale ethwele umbhobho ama-AK-47 namapistoli. Bafika bathi kimi lala phansi, bangibopha ngelembu amehlo, bathatha ifoni yami, bathatha le foni kankosikazi wami. Then after that ngibone semphakathi wemota ukuthi bamphakamise njani, angibonanga. Imota endithwalileyo angizange ngiyibone. Bengiphakathi kwemota ngilele ngikhangele phansi. Imota yahamba i-distance.
That is Mr. Masiza Ndlovu. He claims that he was abducted by state security agents. So if you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-465-0318. So I think that one is a WhatsApp number, right? Mm-hmm. So the number that they have to call is 01-202-619-2077.
Aiwa, kunewo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai. Regai tibva taona tichiverenga zvamuri kunyora pari zvino. Sekuziya kwamunoita kana muchinge muri kuda kuti tikufonerei, ibvai mawanikwa imi muchinyora namba dzenyu. Ipo pano paFacebook page yedu yeVOA Show natigokwanisa kunge tichikufonerai. Tina Sydney Maridza ari kuti, I'm watching you from Zimbabwe. Aiwa, kana muda kuti kufonerei mukoma Sydney, nyorai namba dzenyu. Unganai Murima ari kuti, it's very sad story that people's rights are never respected in Zimbabwe. Until when will this end? That's the question. Change Rai Mutikitone. Change Rai, I'm here in Mozambique. Valentine Mazenge, Avanyura number Zakai Wamagona Mavamatipa, Shakari code number yenyu. Tichange tiri kukufone Rai. Sydney Mariza, Ava Tipa Shakari number Zake, Nyurai number Mchisa, Shakari Nema code enyu. Top Feni Edu Baitoni, Tom Wana, Arutizanu, Isikayavo, Yeku Pamba Vanu, Avadi Chokwadi, Kanavan Wonyunyuta, Pamsoro Pema Batirgo, Akaita Ejinu. Daniel Mutina Sango Aripano Anzam connected. I watu nukuchinga bizai. Top Feni Edu Fraser Chicks and Nathan Aruti, good evening. Shamarari Ve Studio 7. Aiwa, good evening. Kwa muri okuno kwa chiri maskati saka. Aiwa, pinda ya mchirongwa. Vanoda kufonerwa idha ya manyora namba zenyu. Maka isa shakare ma code numbers enyu tikufonerei.
I think we've got our first guest on the line, and that is Mr. Pilif Kaule, a former Cholocho senator. He's in Bulawayo right now. Mr. Pilif Kaule, good evening and welcome to the program.
Good evening, my brother Gibbs.
Yeah, we indications are that people are being abducted left, right, and center, and they are being allegedly abducted by state security agents. What's going on?
I really know nothing about that. I haven't come across such cases of abduction that you're talking about. I'm not saying there is nothing of that nature that is going on, that is happening, but I'm saying I'm yet to find out really and know exactly what is going on as to what you are talking about. But really, I wouldn't want much to say much, because really, I haven't come across such an incident.
Yeah, kuti abantu bakhuluma babakhawula ukuthi bathunjwa sibili. Kuloba kuthiwa uMasiza Ndlovu kobulawayo uhlala eCountry Park. Uthi sibili bamthatha bamkhambise kangeni. Bathi agiqike phezu kwameva into ezinjalo. And uthi abantu bolawo babemethusela besithi indaba ephikisana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Siyakubona sokugcwele singathi ilizwe lonke abantu besenziwa njalo. Kulonkazana uthiwa nguGonyet uyamazi lo ongani uya actor. So like bamnathisela amanzi angcolileyo kungabe kuhamba njani kunoko
yikuthi nje kids kwesinye isikhathi kuyatholakala ukuthi emumeni nalowo khona onjengawona lowo kuba labanye abantu abazenzela izinto zabo ezokuganga okungekho bengayisiwo umsebenzi abawuqondileyo bawujonileyo ikakhulu abanye bakhona njalo kube sokusiba labanye labo abangenelayo besezinto zabo zokuganga ekugcineni kwelanga kuzokusolakala uhulumende sokuthi uhulumende nguyothuma abantu besiyakwenza a b c d zenezo zinto kumele sizikhangelisise kuhle sizihlize kuhle amakhesi zanjenganala abantu bona abahambe beyimangala ukuze ku-investigate kutholakale ukuthi ngobani kade besezinto zenezo zokuganga ezinjengazenezo njalo abantu ngomthetho kumele bageziswe futhi ngenxa besezinto zokuganga ezinjengazenezo akula muntu uhulumende ngeke akuvumele khonoku uhulumende umele avikele abantu ukuthi kuthi abantu bayahamba sebehamba kuthi ubani uthethwe ngale ubani wenze so abanye abantu ubani uthethwe laphana ebusuku wenza hayi kodwa mina nginanzela ukuthi kulezi izinto ezenzakalayo ukuthi umuntu uyabaleka ukubotshwa engxeba nje osesendaweni yakhe umuntu vele uyabotshwa noma futhi isikhathi kodwa ukuthi alalishe emeveni landlani hayi ayisikho lokho ukuthi umuntu uyanathiswa amanzi angcolileyo hayi ayisikho lokho vela kukho emthethweni khonokho abantu abanjalo abayenza into enjalo nxa kukhona bengabotshwa nxa betholakala abantu abanjalo
hayi siyakuzwa bagawule ungambuza umbuzo
bagawule tiri kunzwa kuthi vanhu vari kupambwa imi munotiine zviri kutaurwa izvi
inini ndasangana nazvo izvozvo ndange ndichitoverera nezuro ndakabvunza vakomana kuti vandizivise kuti chii chiri kuitika zvatiri kuzvinzwa izvozvo kuti vanhu vari kupambwa inini handisi kuramba but handisati ndasangana nazvo andit ipapo handidi kutaura zvakawanda nemhaa kuti ndotaura padzimwe nguva ndopedzisa ndataura zvisirizvo ndotaura manyepo handidi kutaura manyepo ndoda kutaura zvinhu zviri zvandinoziva chokwadi zvinhu zvandinoziva ndizvo zvandinoda kutaura but handibvumirani nazvo kuti vamwe vanhu vanofamba vechiita zvinhu zvavo zvomuori zvougandanga vechisvibisa hurumende zita rehurumende kuti hurumende yatuma vanhu kuti vaite zvinhu zvavo ndofunga kuti vamwe vanhu vari kutora mukana uyu vechiita zvinhu zvavo sezvakaitika naJanuary vamwe vanzochipinda vechitora zvinhu zvevanhu vechiti he mapurisa ati tipinde apo tiite zvakati zvakati manyepo mamwe ari kutaura nevanhu tototati timungwarire zvinhu zvakadaro kana vanhu vedu kune zvinhu zvakadaro kuti vanhu vakatorwa vakapambwa vakaita izvozvo ngavaende kunomangara kumapurisa makesi zvacho ainvestigete vanhu vacho vasunde vanoita zvinhu zviri pamutemo
aiwa tinotenda
ye I'm told marvelous we've got a caller on the line ngobuhle osecungweni buhle kunjani ayi siyaphila kakhulu sithondele efonini yakho ukuthi sikuzokuhle baba ye sondela futhi
yebo
ye unjani
ngiyaphila baba kunjani
ye ubona njani udaba lwa namhlanje
ya ngibonile la ama-headlines ebelikhuluma ngawo bangajabela ukuthinjwa kwabantu kanjalo
nikubona njani konke lokho
ayi nginazi ngiwami umbona sibila ngifuna ukuqamba manga le nto leyo liyabheka uma uthi uyabheka ngiyabona na ukuthi igavumsibami ukuvala amacalayo ngokwenza lokhu ngoba nala abantu abayeka abantu abathinjwa nabantu abayenza abantu abazama ukuthi izinto zilunge so yibo abantu abajikelayo so ngezinye indlela izama ukuyesabisa abantu ukuthi abantu bengasayenzi amalungelo ayo ngoba manginje mina uthole ukuthi nginombono ozama ukuthi into zilunge nami ngizolesaba vele ukuhamba phambili ngoba ukuthi kunabantu abazoke bezengihlathisiwe bayengenza
po manje kuyaphela sokutheni konke lokho ngithi kuzaqedwa kuyini khonokho ukuthunjwa kwabantu
ngeke kuphele khona kuphela kuzophela nzima nakhona kuzophela nzima ngoba manje abantu bazogcina sebesaba njengokusho ukuthi kuphele yikuthi ma ngabe ngoba sinamazwi abhekileyo afana nakesati yibo abantu abangakwazi ukuyiqeda le nto ngoba umuntu eyedwa ngeke ayiqede
hayi siyakuzamanje
kuyehlula ngisho bona abakhetheyo manje bona be-MD abaningi bazogcina sebebuyela muva ngoba uma bethi bavusa ikhandi umuntu uyalanda ebusuku uyayibona vele le nto ukuthi iyabonisa nje ukuthi ayikho into ezolunga lapho ekhaya ngoba akukho umuntu oza nombono wakhe olungiswayo uma uza nombono lokusho ukuthi kumele wena imali ichayiwe ebusuku
hayi siyakuzwa kakhulu ke mfowethu ube lempela viki enhle siyabonga kakhulu
siyabonga
sungakhatha ucingo lwakho so according to Buhle is saying that the government is instilling fear in citizens so that you won't even complain. You know, you think of being beaten up and what other people have experienced in terms of abductions, being beaten up and all those kind of things. So he says the best thing is for SADC to intervene.
Yeah. Interesting view. Tine mutereri panare parijino. Hello, caller.
Hello.
Tiri kutaura nani uyezve muri kupi muti taurise mbijana hatisi kukunzwa iba.
Muri kutaura na mukoma Brighton muri ku South Africa Cape Town.
Taura itinzwe mukoma Brighton.
Ne ndinongwa nenzvimbo kuti biti pana vagaule varutaura kuti havazivi pamusoro pekufamba kuri kuitwa vanhu. Ende vari kutwai vanenge vapangwa ngavaende vanoripota kupolisi. Polisi is part of sanity yekuchirona vakaenda vakandoripota hazvibetseri chii. Ende vagaule vasanyepera vanhu vachitikwai havasi kuziva kuti vanhu vari kufambiwa because ndo matop officials acho vari kuplana kufambiwa kwevanhu kuchete zvandoda kungirotai.
Aiwa, ndofunga vagaule vari kuzvinzwa. Vagaule muri kuzvinzwa here uyezve munopindirawo muchetichi?
Handidi kudzidziswa kunyeba. Ne mutauri ataura izvozvo kuti ndinoziziva. Haiwa, ndokumbira ruregererwa mayangu. Zvandisingazivi handizivi, handisi kuramba kuti hazvina kuitika. Ndoda kukuzivisa izvozvo. But kuti zvaitika kunzvimbo yakati munhu apambwa. Andina kusangana nazvo, andina kuzinzwa, but kana muchizvitaura muchiziva kuti zvaitika, andichikuramba, andichikuti muri kunyepa, haiwa. Ndiri kuti inini andina kutaura nemunyaya pamusoro pazvo nemhavo kuti andina kuzviona, andizivi kuti zvaitika kuti hazvina kuitika. Pamberi uku ndopedzisira ndanyeba, vanhu vari vanditeerera ndichinyeba, handidi kunyeba inini. Ndoda kutaura zvirizvo, zviri chokwadi handi, zvinhu zvandinoziva, but handisi kuramba hama yangu kuti pamwe kune zvinhu zviri, but ipapo pakuramba kwangu ndisingarambi, apa kune zvinhu zviri kuitika apa. Ndoda kukutaurira kuti kukaitika zvinhu zvakadai, kune vamwe vanhu vane maagendas avo, vane chinangwa chavo, vanopindira vechiita zvinhu zvavo zvisina kunaka. Chokupedzisira, vanhu vanoblema hurumende.
Aiwa, tinokutenda hii vagaule kola ameno kana maanya tsonzwisisa zvavataura.
Ai, zvavataura ndirikuzvinzwa ndirikuzvinzwisisa. But the reason why vachiti kana pakangoita vanhu vanoita zvavanoita vanoti they are being sent ne MD.
Aiwa, mashoko makukutu, tinokutenda hii hanzvadzi muve nezuva rakanaka. Bye bye. Caller, hello caller.
Hello.
Hey, tukutaura nani uyezve muri kupi?
Mukutaura na Sydney, ndiri muZimbabwe.
Muri muZimbabwe aiwa tinokuchingamidza ine mufaro mukoma Sydney. Kwakadii kwamuri ikoko?
Kwatiri kuri nani asi namwe munyike.
Taurai tinzwe pfungwa dzenyu.
Muzimbabwe zvinhu zvakaoma, ndingangoti zvakaoma nenzira dzose. So far tikatora for example makambanisi ari kushandira vanhu. Masalaries evanhu arongoramba achingori panzvimbo wani. But maprizes are skyrocketing. Yeti macitizens opa macomplaints wokuti vakwanisiwo kupawo zvinyunyuto government. Government ndo iri kuresponda, iri kuruva vanhu kudai, so zvakatomera nenzira dzose.
Saka imimi munoona kuti pangaitwe sei kuti zvinhu zvigadzirisike semaonero enyu?
Kuti zvinhu zviite apa kapa, vari kutungamirira hurumende kusanganisira president Emmerson Mnangagwa ngavaisiwo nzeve yavo kumacitizens. Sekutaura kwavakangoita pakutanga, I was always following him when he made some of his statements from the inauguration day and after. He was always emphasizing that the voice of the people is the voice of the God. But now he is neglecting the voice of the people. He is not listening to us. We had a lot of grievances.
Aiwa, carry on, Taureyenyu. What are some of your grievances that if he's listening, he can hear about and maybe address?
It's okay. Look, right now, with some people who are paid less than 400 RTGS.
Mm-hmm.
Yes, the person is he's got extended families, he's got the parents from rural areas.
Mm-hmm.
But at the same time. Kana tika da kutumira vabereki mari nema ego case.
Mm-hmm.
Ayisi ku kunoti mari ichishanda kuma shop ichibuda ma ego case tikuretiwa kuma shop.
Mm-hmm.
Pakuretiwa kuma shop kudaro tikada ku complain o government inopa respond yekuti this is a private sector. Mm-hmm. Azvine inavo government ino official rate yayo yarikisa interbank rate. Tikada kukomplaina chitaura according to black market rate vari kutiwa they are not responsible for that. But zvese izvozvo zviri kufesa isusu mazimbabweans hatizivi tingabatsirwawo sei pano.
Aiwa mashoko makukutu hanzvadzi, muve neweekend yakanaka. Gibbs, I think you have a caller.
Yes, I've got a caller. Mtolombo, kunjani? Anyaphila kakhulu mdolombo, uswakala sibili ungani ukhathele mdolombo, kuyahlupha eZimbabwe?
Kunzima baba.
Ye, akutsho ukuthi wena kubona njani ukuthunjwa kwabantu?
Hayi, into leyo masivumele babona ukuthi bayayiqeda silungu.
Ye, vali iradio yakho kancane.
Orayithi. Into leyo kumele iphele sibili ngoba abantu bayazihlela besevalweni.
Ye, kodwa ubona zana abathumba abantu vele ngabantu abanjani?
Ubona lapho kumzima sithi ukuthi abantu andabona ukuthi kwesinye isikhathi bantu kuyenhlukanga bethemba ungcolisa ibandla lesithini. So sisho ukuthi obani kuba msebenzi.
Kodwa ukukhanya zani
kuphela. Kuyenza ukuganga kwakhe ethemba ukuthi kuzathiwa ngusibani.
So abantu abaningi sithi vele bacabanga ukuthi izithunywa zikahulumende lezi.
Awusozube kwazi ngokanda ukuthi inkosi inkati omunye umuntu uyayenza ethembe kona ukuthi kuzathiwa ngozibani.
Hayi, ngiyayiphoselaointo
lokumele kuphela abantu bona ababathatha abenza injalo kumele bajeziswe esibili ababotshwe. Amapolisa akudingisise ngoba epolisi yeZimbabwe iyasebenza sibili, kumele bakudingisise babophe konke abantu abenza njalo.
Hayi, siyakuzwa mtolombo, aphosele ukugcina.
Orayithi, hayi, ngiyabonga sibili, hayi, ngibonge ukuthi ngifonele la ndlela njami ukungena lingangiphenduli.
Hayi, kushuthi kuyabe kulabantu abaningi.
Luye sithumezela ama-audio ngasekhaya angeni phela.
Yebo phela. Hayi, siyabonga mtolomba.
Hayi, kulungile.
Okay, bye-bye. So according to Mr. Mtolomba, it's not quite clear who is actually abducting people. Since you never know who's doing that.
We have a caller. Hello, caller.
Makasimba here.
Aiwa, takasimba. Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naGeorge. Ndiri muSouth Africa.
Taurai tinzwe. Kwakadii kuSouth Africa uko?
South Africa tinofara zvedu. Tinongochema nemhuri yedu iri kuZimbabwe kune zvavari kuitwa.
Aiwa, taurai henyu tinzwe.
Ndinoda kungoresponda hangu pabva kutaura baba ndakana hangu kutaurawo vati havana chavanoziva nemaabductions ari kuitika munyika yezimbabwe. Vakati vanhu vari kuabducta they have to go and report macases avo kumapurisa. Saka ndinoda kungovatora hangu apa pavhaerende pademonstration yakaitwa ingarohwa amai vakarohwa vaya mukadzi. Mapurisa chii chaati aita so far pakesi yamadha iwavo? So mukadzi ngatitotora kesi yagonyeto iyo. Marights evakadzi anofanira kurespectwawo. Mukadzi anosvika kutripwa and by right now vanoti havazi maperpetrator. So there is no magangster ari muZimbabwe atingati vari kuita they've got their own agenda. Because vanhu varikatagwa varikatakwa on the basis of political kuti they are opposing the ruling government. So kana iwe achiti hapana chavari kuziva ka maabductions aitwa akawandisana ita idzamara nanhasi hapana chakaitwa but makesi akavhurwa mumapurisa. Saka we end up we see that now police yacho yakato captured kudara ne ZANPF. Judiciary system is already captured by the ZANPF.
Mhm. Mm, aiwa mashoko makuku tu. Saka poitwa sei hanzvadzi?
Aiwa. Zimbabwe tairutodaka patinda kuti pamba noto separatewa ngiri ma political parties ne.
Hello. I think his line has dropped, but he's not happy with our guest. He says he's not sure how it is that our guest doesn't know about the abductions, but he was trying to explain. I'd asked him, so what do you think should be done? But he got cut off.
Well, maybe before going to Mr. Kaule and the caller that is on the line, Sloma Zinyani Kolite Chuma, who says Linjan Basaga, Ziketwe Ngube, Utgunzima Zimbabwe is Zanu Yoyotwa, Epepileo Manje. Abayiphikisayo basenkosini. Sikhumbuza umlalazi lo nqobile eMhlanga, bathi sibukele babadube. Princess Buhle Ntini uthi amatshona umsakazi labalandeli. UGiant Nyathi uthi ngibukele ngikwele Botswana, ukwenzakala ekhaya kubi kakhulu. Abantu nxa beyathunjwa ngabomthetho, pho ke bazavikelwa mbani? Jason Maphosa lawo yakhuluma lapho uthi ngobulawayo isimo sibi kakhulu eZimbabwe. Norman Ngwenya uthi salibona Ntube kunye labanye elisakaza lonke, siyabonga kakhulu khona ngapho. Umpho Makhosi Khosana uthi Dube linjani? Ye, wathi siye kubaba umoya ecingweni. Baba umoya ungawutshona njani?
Tshonile, utshona njani baba?
Siyatshona kakhulu. Ye, akutsho ukuthi okwenzakala eZimbabwe kubona njani khona ukuthunjwa kwabantu?
Kuyinto embi kakhulu and into esukile buhlungu ngiyabeukhulunywa ngubabokuthiwa ngubaba uGawule lo okhulumayo. Kubuhlungu kakhulu tethi kakakuboni into isenzakala elizweni kanti labo abanye abamabandi baphikisayo nxa bebotshwa nganize bona ubabogawule bayasigira sibile ukuthi hhayi ngababotshwe babenze okungaphandle komthetho bengababonanga. Kodwa laba abayenza lokhu uba uGawule hle eqedi kambabonanga, hawu kuthiyana ngaphi nalaba abasigirayo ukuthi ye bafuna ukudenqula uhulumende bengababonanga lokwenza ngoko, but kathi ye kababotshwe ngoba bafuna ukudenqula uhulumende. Laba bazokuthi hani abakasibazi, kuthina sethi ngabantu babo bayabazi, kawasoze bachazane njalo kawasoze bayenze ukuthi babotshwe ngoba bayazana ukuthi ngabantu babo. Njalo elizweni leZimbabwe akula mbhobho, akula mntu olombhobho othi abangatholi mbhobho bebe ngu-6 ama-AK-47 kumbe bebe ngu-7 njengokukhulunywayo bengabantu nje abangaziwayo. Akakuthi akwenzakala eZimbabwe yimibhobho ka-government naleyo into zonke zisuka kuhulumende, kusegcikeni yoku ngoba ukuthi sithole sisithi kasikakuboni kodwa sisika kusenzakala ngayo kuthiwa yinto yela ngelilodwa ngasiyavuma ithi hhayi baba uGawule kakubonanga. Kodwa khangelani ithi kusukela i-MDC qalisa ukuthi sifuna ukuyenza idemo kulokhu kudodwa abantu, lokhu kudodwa abantu ezindlini akakakuboni uzakakuboni nini.
Ye akumbuze
ukuthi umbuzo wami ngokuthi kanti nxa kubotshwa abe opposition indaba zona behle bethi ha ba wrong kufanele bezazo kufanele umthetho obanaye kathi ethi ngizokuthiwa ekhulume sebelekele ukuthiwa yingxe ngabantu abade bebaleka bebalekele ukubotshwa, so babanjwa loba ngasiphi isikhathi. Indaba isiya khona ngale ukuthi babanjwa loba ngasiphi isikhathi ngoba ngobe opposition nxa sokungaphi ethi hayi lokhu angikwazi abe opposition kuthiwa kababanjwe loba ngasiphi isikhathi.
Hayi sizambuza, ye sizambuza baba moyo, otherwise siyabonga kakhulu ke ungathenda kusasa. Yes, I think we've got two callers before we go back to Mr. Kaule.
Yes, Tina Mainiko. Hello, Mainiko.
Hello, Master Say.
Ai, what a square. Tipe ufungwa zenyu na iri mugango yi nyaya yeku sungwa kwa itwa vangwa vangavaru kweza kuratizira nasi. The atuz uye jene kuramba vangwa vachi toru wa vachi pambwa. Yesha taka wana chitika kuna gonye tine zuro.
Izvizvo zvinhu zviri kuitwa nemapurisa izvi nehurumende hatichanzwisisi kuti chaizvo chaizvo chavanoda kuti vanhu vaite chii. Vanhu vanga vachingoita demonstration yavo vakanyarara murunyararo, hapana angachita zvevhiolensi, vanga vakangozvigarira. It was very peaceful. So kuti vasungirwei, ini ndipavonda topashayawo nokuzokuvadza vanhu nokurova vanhu kwavanoramba vachiita. Ini ndino I hope international community iri kuona zvese izvi. nekuti zviri pamutemo kuratidza kwanga kushira kwanga kuri peaceful saka ndizivi kuti vavasungirei zvavaita izvi.
Imire mangwana munoona rakamira sei munyika uye zvese madzimai shuviro yenyu ndeyei?
Ah, semadzimai tinoshuvira kuti dai zvinhu zvanaka zvanakira vana vedu. Vana vedu vakwanisawo kuwana mabasa vanoshanda, vakwanisawo kuenda kuchikoro, vakwanisawo kuvhura mvura vachigeza maoko kubva patepi mvura yakachena. Kuti zvinhu zvingonaka munyika zvataisimboita zviyasimavo zvokuti waitokwira ndege kuenda kuAmerica kuno holiday. Uchitonzi kana ukanzigara kuAmerica vaiti ndinodzokera kumusha kwangu. Nokuti ndizvo zvatinoshuvira, nokuti kumusha kwakangonaka unongoda kungogara ukoko. Tinoshuvira zvakawanda, hama dzedu dzakawanda dzakashayika hatina kupuva mwe hatina kukwanisa kuenda nokunyaya yekuti haungangoramba ungokwira ndegoenda dzimangwana nyaya yemabasa. Saka tinoshuvira kuti dai nyika yedu yanga yanaka vanhu vagara pamwe chete zvataichiita kare tichidya maholiday pamwe chete nezvese.
Tinoona mainhekwe imi munoshanda nebato reMDC yava Nelson Chamisa imo muno muAmerica. Mabasa api amuri kuita semadzimai pari zvino mukuedza kubatsirawo kuti vanhu vanyatsonzwisisa nedzekodzero dzavo? Takatarisa kumbunyikidzwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu nyanya dzemadzimai.
Ini ndini information and publicity yemadzimai muno MDC muno America. Saka tiri kutoshambadza kuma movement ese. Iva vavanda mitu nevamwe vese tiri
kutoshambadza.
Nhare dzenyu amaini kuameno muno muAmerica kuti zvaita sei, but we seem to have lost her. As we have two more callers, so you can take one and then I'll go to Mr. Kaunda. You can go ahead.
Yeah, kuti nditateke Mr. Kaunda mbona zvanokurumisa isiNdebele. Baba Kaunda, ungaunjani?
Hai, right ndichana, hai kona kakhulu.
Indaba Kaunda.
Hai, mina indaba lezvikushunga kuno, ipinde ngizvikushunga ngitala lo, yazvitala lo kaone kakhulu vache vanhu. Vanhu munonjani shuwa. Uyazi kubuhlungu ngendlela abantu abatshontshwa ngayo bethu labo senza ubuhlungu konke kungawo ngansazi inyamazana. Then ugawule esezithi mafi hlale eZimbabwe into zonke zinto ayezisiye nakuye kufana nokuthi zingane kwana ayesiye kufana nokuthi zingane kwana. Then ubamba amazwi la akhulunywa umdala lathi yena kuye kufana nokuthi zingane kwana ukuthi uthatha amazwi akhulunywa lathi ngamapholisa bethu khona ugonyethi into ayikhulumayo ngaba ngamanga. Uyabona ukuthi that is the same language. Uyabona, so the same language abantu laba bakwazi abakwenzayo, bathuma abantu ngapha ukuthi bahambani lokwenza kanje bona ikhulumele bona ngamagqwetha abo babuya ogawule bayikhuluma lenzo. So mina njengomuntu lesengiyidala kule mnyaka endingavele sengikhulile ngabona into into eyenzekala ngo-83 ngesikhathi sekugrawundi nangesikhathi
sesebhasini.
So okwenzakala manje konke lokhu kungikhumbuza yonke vele ngibona izinto enangane kugrawundi.
Kodwa kuyalungiseka yini Kaunda konke lokho? Kuyalungiseka yini?
Kuyalungiseka but kuzalungiseka nzima. Kuzalungiseka ngithi nje mina ngimuntu endizithanda ziphambili ongokhalela kuNkulunkulu lokhu nje kuyasafuna nje uNkulunkulu.
Siyakuzwa kakhulu Kaunda.
Angikuzwe ukuthi uthi khona uthi reportani uthi sireporta kubantu ngoba sile ambona abantu sine ze report kubuzi yini ukuthi abayenzile le.
Wothi ke ngiza ngena kuye posela ukugcina kwalapha 10 seconds.
Ngokuthi angwazi ukuthi ukuthi abantu ba report kuapha amafonisa akukhuluma ngoba kuloko kukhuluma umgazi umgazi lela labantu ngathi wabuza ukuthi hayi uza investigate then sibone ukuthi izimabe kwenzakala. So ukhuluma ilanguage kamgazi, ukhuluma ilanguage ya message.
Hayi, siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu ke mnumzane, isikhathi itho sesidliwe ngumangoye.
Alright,
yeah, thank you so much. So he's saying that Mr. Kaule is speaking the language of the former president Mr. Robert Mugabe. He says normally he used to indicate left and then right. So in terms of violence and all those kind of things. So he says, Mr. Kaula is saying the same thing. So maybe I think let's take another caller before we go to Mr. Kaula. We've got Tamsanga Ekwen. Tamsanga, how are
you?
How are you?
Hey, loko okwenzakala ekhaya nangiso South Africa into eyenzakala ekhaya lapho ayijabulisi ngoba bona abantu bezana PF bayayenza izinto bebuye bephike futhi ongasithabisiyo thina sizizwa ngaze eZimbabwe. So esikufunayo ukuthi uMnangagwa akathiye isihlalo kungene okwanisayo asingeza ke sathi ngubani kumbe ubani
kodwa engathi phela umbuso awunjengegwayi phela kuphakelwane lokho nxa ukuthi ungavele ungene esikhundleni kumele uhlale khona kuze uphume ukhitshwa yi-constitution ukuthi phuma ke kwenze ukhetho kumbe into ezinjalo. So lapho ngibona ngazani kungaba nzima lapho.
Nangu ubaba umdala bamkhiphe ngamandla. So lathi sifike lapho eSouth Africa sizomkhipha amandla. Singabe somthipha amandla amasotsha azasichaya asidubule. So ande bona ukuthi akubhalaniseki. So esikufunayo ukuthi akaphume uMnangagwa kumbe sibe sizomkhipha amandla thina kwangapho nesibulale. Kodwa okusaya ukuthi uyehluleka vele ukulungisa ilizwe uMnangagwa.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke mnumzana phosela ukugcina.
Kathi engikuthazayo ebantwini abaseZimbabwe nabaseSouth Africa ukuthi asibambaneni abangaba thina South Africa asikhulekeni sisapotane imbongi zethu zisemakhaya ngoba kuyakhanya ukuthi akula uMnangagwa akula into ayenzayo.
Thank you very much. Sibonge kakhulu-ke Thamsanqa. So according to Thamsanqa, the president should leave. He says that's the only thing that can happen to Zimbabwe, which can actually repair relations among people. And at the end of the day, have development. Says Mnangagwa must go, by all means.
Interesting view. We'd like to just welcome Muvese Varipala Ifidi Edu Yeshona Tina Brighton Ita Muwana. Anzi, Vanuvesa, no PF, wano ziva, shuku pambu, kwa kwe vanu, but avafi vaka vuma, shavano ziva. Tina Wellington News Ogaman, the situation iri munyika medu inonzikwisa misodzi chibuda. Clinton Guta ari kutendifone rei Wellington avaisa namba dzake anzi ndiriku Pretoria mu South Africa. Dalawe Gonyete anzi Zimbabwe mawane chaiwa. Dalawe Gonyete kana mchida ufonerwa nyorai namba zenyu. Terence Naro ari kuti welcome. Share button yashanda. Aiwa, tinotenda vese vashare. Facebook inovato tuzo kuti uyu naningi ashaya. Aiwa, tinoshare. Saka tinokutenda ikune avo vakwanisa kushare live feed yedu. Amos Ngwaru anzi vanhu vebato rezano PF aiwa zvamuri kutaura hazvisi kunyatsotifadza nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tamusanqa Mafufu ari kuti baba Dube ndifonele aiwa saka Tamusanqa I think mapinda muchirongwa vanga vakanyora kuese kuitira kuti zvivafambire. Saka aiwa tinotenda vese vari palive feed yedu uyese munoziva zvekuita dzvanyai pakanzi share kuitira kuti muwanikwe muchinzwika kana muchinge mapinda muchirongwa.
Yeah, let's briefly go to Mr. Kaule and hear his views about what people are saying. Mr. Kaule, it seems as if people are saying that, you know what, you may not be telling the whole truth about what is going on in Zimbabwe. And they seem to be infuriated by the fact that you are saying you don't have an idea of what may be going on in terms of the alleged abductions by state security agents. So your reaction to that?
Yeah, my brother gives. Remember, Zimbabwe is a sovereign state, and as it is, there are some other countries who would want to really dictate for our country. So these guys are spreading all this. They have a hidden agenda to tarnish the image of the Zimbabwean government, so that they pursue their functions issue. This is exactly what they are all behind, and then. Really, we don't need to say all these other things that are being said today. Why don't you know that such a thing happened? So if I'm saying I don't know of these other things, but I know there are some people who are pursuing an agenda, a hidden one, as far as what I can see, especially on these abductions that people are talking about. Some of the people break the law. If you are out there, come to Zimbabwe, you break the law, you get arrested here. You get arrested. Simple. It's not like in South Africa whereby you can go scot free. But here you get arrested. And
but they're asking Mr. Kaule, they're asking why.
Anytime you can be raided at your home. And
they're arrested. Asking.
But then for people to say, yes, my brother. Gave.
They're asking why are these people who are abducting others not being arrested?
Now, as it is my brother gives, that's why I'm saying people must go and report these cases, and they must be reported to the police. And if nothing is done, then they must go even to the press, and some of these things must come out to say, I went to report and the case was not, and nothing was done by the police. And this is exactly what should happen. People must go to report some of these cases to the police, because maybe you might as well say it's the police who adopted those people, while it is not. Maybe some people with a hidden agenda, you may never know.
All these people that we're talking...
Let me give you a simple example. Mm. Remember, during the 80s, there are some whites who disappeared along the Victoria Falls road.
Mm-hmm.
And then some people said they were abducted by the dissidents. And some people said it was done by the government agents. What was a lot of confusion.
Mm.
And exactly, we end up not knowing exactly who did what.
Yeah, but it seems as if people are saying, they're pointing to the government, saying, yeah, that's where the problem is. So anyway, I think we've got a caller, I think.
Hello, caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, Truksaura Nani, where is it? Murukubi.
Murukubi, I'm Patrick Nselling, and I'm in Pretoria.
It's all right, Tinswe.
Abductions, yeah, which one batteries and this. This is in Zagatanga, who to Abdaranis and this. So, what Dr. Vanga and Kamjanga is the agent, our Tangra and the Patrick Labayana. Alamunga, the Kazangu in Akataka to Aniti. Zoya, Ita Zamara is nowhere to be found. My Sava and the Mugatasa, Zubita was in Babu's news. But no Takatiswa. In the Ugata Report of Police, it's like 50 tickets.
Saka poitwa sei zvamira zvakadaro.
Solution is Zimbabwe zvibudo ndiyo. Vamunangarwa nehurumende yavo nofana kuti vasi pachigaro kana kubva.
Saka ipari zvino muri ikoko ku South Africa muchitarisa zviri kuitika kumusha vamwe vari kuzvitambira seizvi zvarwa zveZimbabwe zviri imomo. Munombowana nguva here yamunogara mese muchinyatsozeya kuti zvodii? Aiwa mashoko makukutu tunokutenda yanzvadzi.
Bye
bye.
Mm-hmm. Then on Facebook on VO Indebele of course Alex Ndlovu oti lesisimo sibi kakhulu kasilunganga sibili ngoba ilati lapha eGoli siyahlupheka. Unomani Ngwenya uti these people are the same people about government since 1983 kunapo babe cha abantu abantu abanengi bacatsha kumbe bathunjwa eMatabeleland. Uti ke uhulumende kamnanga kwa siyabona into zathumba abanengi. Austin Ncube uti, what's the use then of having the police in Zimbabwe? It seems as if it's hopeless. Then Mpo Makosi Kusana uti kunzima kakhulu kwezakala Zimbabwe. Baba Dube, then sibone omunye khona. Ncube Zita Dube, Umsunduzwa Ndlovu, Makosi Chuma, kanye lo Sydney Lwandle Mdluli bakhona lati lapha. yekunjalo.
Mhm, pavio a Facebook page yeshona aiwaregate mbokuchingamidzai uye zvetichikutenda itinoziva kuti nyanya vari munyika nyaya yedata iri kunetsa magetsa ari kunetsa asi munenge muri pano muchititsigira tinokutendai. Disciple Gilson Madanira ari kuti zveZimbabwe zvakuda Mwari chete. Tanaka Siwawa hanzi guest amendo kuti zviri kufamba sei. Ata Mavatera ari kuti takapembera ngozi tichiti mudzimu. Ari kutaura iye kuti hanzi vari pachigaro pari zvino hazvisi kuvafadza. Emilda Chie Chings ari kuti haasi kufara nemazwi avagaule. Hanzi where is it taidza marana Emilda Chie Chings? What did the government ZANU-PF do about him? Brighton Tamuana ari kuti haasi kufara navagaule. Disciple Gilson Madanira, ZANU-PF neMDC ngavasiyane nemapolitical difference vagare pasi. Vakurukure. Asi ndiri kunzwa kuti tine mumwe mutereri wedu ari pano. Hello caller, tiri kutaura nani uye zvemuri kupi?
Hello, ndiri Mavelas Mazera sei.
Aiwa, taswera maswera o, tiri kutaura nani ikoko tavatatoziva kuti hanzvadzi yangu uko.
Handi Donald Mamboma.
But dzikisai volume yenyu mbichana hanzvadzi because ndiri kutozvinzwa ndiri kwamuri iko.
All right.
Mhm.
Murona chironeka tete vana vakaita sana va believe gaule nana vagadzira chirumanzwa avo vanongoramba zvinhu zvese asi havazi zviri pachena tete mavhela kuti ihurumende iri kuita mabasa okuabducta vanhu hazvina kutanga nhasi tete kana dei vari vanhuda vanoda kuacta zvinhu tovade dzimwe nyaya pana vadhamara pana kana kati tataugwa wani zvinhu zvavangataura zvokuti endai kumapurisa haakungotaurawo hako asi zviri pachena zvinongozikamwana chero munhu kuti mapurisa acho anongokudza kuti zviri kuferefeta but haungazovapi puresha kasi zvine zvingozikamwa saka ngavaregavo kuda kutukera achivanda nemumwe zvingovavazo kuti sezvizhira hadi kuti mapurisa acho haana zvangamboitawo nokuti zvinenge zvine mamwe mavoko akakura mukati mazo.
Saka poitwa sei apa mukoma Donald?
Zvokuita zvinotonetsa tete mavhera chatingangoita ndechekungoti isusu ngatingoziva hedu kungoti zvimwe zvomuzimbabwe ka yava one party state ndizvo zvangovapo nokuti kutava chokwadi chavo chako haa vanhu vangangopera noku vachati zvokuma vava kutouraya mwana vanhu vatora vacho vasingachadzoki
aiwaoziva
hedu kungoti yava one party state hapachina zvokuti kwai unoti kana opposition ichirambidza kuita marali magathering saka vanoronga zvinhu zvavo sei
aiwa regate
saka hapachina yangova kungoda kungozama kutaura kuti yava one party state muzimbabwe hapachina rule of law apa zvakapera zvaizvi pangoungana vanhu vonzi vanoda kura kuti vada kuronga kupidigura hurumende vanhu vaviri vangomira vonzi vada kupidigura hurumende ivo ndo mapidiguri avakaita here pavakatora paya musi va20
aiwa mashoko makukutu mukoma Donald regai tibva tabvunza ivo vagaule varipo panapa vagaule muri kunzwa zviri kutaurwa nemukomana uyu ari kusouth africa vadonald mamboma vari kuti zviri kuitika izvi zviri kuda kuratidzira kuti dzimwe dzenguva hurumende yaakuda one party state vari kuda one party zano chete chete kwete zvimwe izvi
ndoda kutanga nokuti ndipindure nenyaya yavana dzamara nedzimwe dzakaitika kusati kwapinda vamunangagwa isusu ngatitaurei nenyaya dzenew dispensation tikataura kuti hei kwakaitika vana dzamara vakati apa ndizvo wanzwa mumwe achitaura achiti president varamba vachiti the voice of the people is the voice of God. The voice of the people is the voice of God. Vachiti vange vachifarira izvozvo vachienda mberi izvozvo new dispensation takava naelections kusina vanhu vechikampena vakasununguka vachiita kusina munhu anoruma mumwe kuchienda mberi kuchienda mberi but zvaitika muna January zvakonzeresa kuti vanhu vasungwe vanoita zvisirizvo enda varegi kusungwa vanhu vachiita zvisirizvo izvi zviri kuitika izvi kana kune vanhu vari kusungwa vasungwa vapamba mhosva vari vacho vanofanira kusungwa but hakuna munhu mupurisa anoda kuti adhakuta munhu oenda naye kudondo oita nyaya dzakadaro ngadziinvestigeto zvione kana zvaitwa nomupurisa mupurisa wacho ngaasungwa
aiwa vagaule mobata zvenyu makadaro Gibbs.
Baba Kaule, siyabona kuti kulo baba lapo te umnumzana umnangagwa must go kuti umnangagwa umela chi umsebenzi ngoba seyihlulekile lakhona kuti kube kuthunjwa abantu kuti nguye vela kulo munye umuntu ngoba wayesembusweni laye elomgabe kudala. So ke khonapho ke kukhuluma ngokuthi okwenziwa ngwaye ngwangamela umgabe sokusenziwa kathezi umnangagwa. And bathi kwakathezi kungani kunzima kakhulu. Akubaphendule khona lapho abantu abathunja.
Hayi, uphendule waqeda ginto umbuso kaSonto, umbuso awuphiwa awuthathelwana njengegwayi, ukuncintisana igwayi lokhwana ukuthi ilizwe leli libuya zane libuye ligiqika. Omnangagwa labanokhuluma ngawo bahamba empini babuya banwela ilizwe leli, abanye bakhona omnangagwa labana bagwetshela ukuqunywa, bequyela ukunwela ukumela ilizwe leli. Babengaphi bona abantu bonabo? Abanjengabona bangalesi sikhathi bathi omnangagwa bayenza into. Konke khonokho bakukhuluma ngabantu be-MDC labo bakhuluma into yabo omuzwa ukuthi umuntu lekucele lakho ukuthi ufuna ukuthi hhayi ukuthi hhayi kahambe kaha indaba umuntu ukhethiwe ngabantu useve imandate yakhe kanikwe isikhathi sakasinikiweyo ngabantu sifinyelele i-5 years zakhe ubusummaka ukuthi yehlulekile kumbe kayehlulekanga.
Hhayi, siyakuzwa babagawule. Sicela ubambe khonapho ungayikhatshana.
Rekaitende kuna maiti niko vae vambu yenge wa wanikuwa vachikatu kwa maini niko asima vama shikata kuda kupeta chirungwa chivei mango ti ga 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 motipo ufungwa zini. Alo maini niko
hello.
Yes,
urombo foni yangu yanga yambo mabaye
ya mochi ngoti ga 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 ni kuti nguva ya jikana na manje mavama jikama nonoko.
Sure, I think that one way Zimbabwe and Gatan Betaka Batana, Tisha, Shika, but no Nakushika, Tasorevo, Taipu, but no one will get cheese. Takanus and Roda Mugoma, Sokomakura, and Roda Mugotaura. That's what I'm
at. I want to attend Gibbs Day, you know, like my Nico, she's just saying, you know, she's urging the people of Zimbabwe to stay united. She says we're getting there somewhere. She's actually with the MDC here in Washington, well, in the United States, okay. But based in Boston. Yeah.
Siyabona lapha ke ukuthi kulo envoy kuphe evovo uthi Studio 7 siyabonga ngomsebenzi omuhle liwenzayo kakhulu. Lisethulela konke esikufisayo. Kuzobuya ke uSydney ayisimbali. Austin Ncube uthi hey lingabolethe ugawule futhi lapho. Kodwa kusona ukutshela ukuthi uze simlethe lapha sifuna abantu bakukhulume abakufisayo ngoba le inkundla yomuntu wonke. Thandiwe Mavundla uthi uyasuthu gawule njalo uhlezi kuhle ikho ekhuluma kanje inoku yaphinda njalo uthi babu gawule lento babu gawule lento yenzakala kule Zimbabwe ayisithandi ntsho kancane liyeza usuku lwenu asingafungelani singenze into ezinjalo lapha nxa sixuka endaweni ezinje. So ke ngamafutshane baba gawule njengoba sesiqeda uhlelo so wena ubona zani kumele kwenziweni ngabantu abathunjwa la?
Kumele into lezi ezingemali zimele zixwayisiswe Gibbs ma kulento enjalo sikhangele kule nhlanganiso zonke ezikhona i-Human Rights Commission ikhona engaphansi kahulumende ikhangelisise ngodaba lololo ihlale phansi ikhangele inike uhulumende ekutholayo ukuze kulungisiswe kungabi khona nxa kade kukhona ukuthunjwa kwabantu kusenziwa loba ngubani kungakhathaleki ukuthi kwenziwa ngubani kumele kukhangelwe konke kutholakale ukuze kuqedwe izinto ezinjengalezi zobudlova ezingabe zindalo ezingabe zilethwa ngabanye abantu mhlawumbe abagangileyo abalenhlelo zabo zokuganga kungakhathaleki ukuthi umuntu wakhona ngubani kodwa wonke umuntu uyabesenze khonokho uyabesenza into embi kakhulu.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke baba gawule isikhathi iso singami sesidliwe ngumangoye kodwa ungahambi ke sibuze ukuthi just nxa ungasitshela in 10 seconds kuyalungiseka yini okuhlupha iZimbabwe 10 seconds kuphela.
Kulungiseka kakhulu kulungiswa yibo abanikazi belizwe uhlupho lothi lweZimbabwe lufuna Gibbs abanikazi belizwe amaZimbabweni khangela Gibbs ukuthi kwayenzakalani ngesikhathi sabogabe labonkomo kwakukhulumisana kwahlala pho kwakukubi kwafa abantu baphela
siyabonga
abantu baphela kodwa kwabuya futhi isikhathi sabomtswandirayi nabomdabu kwakukhulunyiswana kwalungiswa
isikhathi du
lapha lapha kuhlunta awothamisa bengakhaleli ukuthi wena
siyabonga gawula isikhathi
ukuthi umnakagwa ngupresident owakhethwayo.
Thank you Mr. Gawule, thank you so much, thank you. Siyabonga kakhulu Gawule, thank you. Sorry we're out of time, we have to leave it there. We thank our guest this evening Mr. Birif Gawule and all those people who took part in our discussion today. Signing off is Gibbs Dube saying have a lovely weekend. Bye-bye.
I'm Marvelous Mflanganya. I would like to say thank you to my Nico, also our top fan, Brighton, Tamuana, Shinga Indlovu, Happy Mogwasha. Thank you all. Even if I didn't mention names, share the feed. Bye-bye.